Mangwana tikuita musangano wedu mukuru weNational Council. Sekuzova kungaita vateereri, National Council yedu ndiyo inenge yakabata matomo pakati pemacongress. Tiri kuita izvi nokuti kwakaitika chimusangano chekumandero chiya, changa chine vanhu vaibva kwaWelsh neNcube, vamwe vacho vaibva kumabranches vasiri mhengo veNational Council kwete. Saka tati varidzi vemusangano, vakamirira varidzi vemusangano, vanova members veNational Council, dzakamirira varidzi vemusangano, vanova mamembers veMDC, vange vachisangana mangwana muHarare, kuti tidzidzise tipedze nyaya dambudziko ririmo muorganization medu. Taakunzwa kuti kune vanhu vaakuzvipa masimba ekutandanisa vatungamiri vedu, vaakuda kuzviita iwo Congress. Isu hatishandi takadaro, tinoshanda nemaorgans epati yedu, uye tinotevedzera bumbiro remutemo wepati yedu.
Madaidzawo here imi vamwe vanga vari paiyo National Council yavakaitira voga kuMandela Training Center?
Hongu tavadaidza munhu wese adaidzwa nemasekretari edu kuti ange ariko kuNational Council. Asi uyo asina kuuya zvake anenge aita zvake zvemusoro zvekusada kuuya, asi munhu wese ashedzerwa. Zvinosanganisira Secretary General waBiti vadaidzira kunzi vange vachiuya.
Vamunzora vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti izvi zviri kuratidza kuti bato renyu iri raakubvajuka zvakare nepakati. Munoti kudii nazvo?
Kwete, rinogona zvaro kuti kune vanhu vaakubuda mariri ndo zviripo. Ava vanhu vasadi hutungamiri huripo, ava vanhu vaakuda kufoma pati yavo ndo vaakubuda muMDC. Hapana chinoshamisa ipapo. Kana kuzanu PF zvakaitika zvakare, vamwe vakabuda vakanofoma dzavo, vana Shumba vakanofoma, una UPP Dabengo akabuda akanofoma zvapo pakare, Margaret Dongo akabuda akafoma Zundu. Hakuna chitsva ipapo. Asi isu chatinonyanya kukoshesa ndechekuti vana veZimbabwe vari kupi.